Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 25/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari yekunze munyika. Sangano reWorld Health Organization raronga musangano wemazuva maviri muKampala, Uganda, wekutsvaga nzira dzekupedza nadzo kushungurudzwa kwevana. Zvichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro hurumende yakati vanhu vave kungobvumidzwa kushandisa mari yemaRTGS chete munyika, kwete mari yekunze inosanganisira dhora rekuAmerica, randi rokuSouth Africa, pula rekuBotswana nedzimwe dzanga dzichishandiswa. Asi veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho iri ratorwa nehurumende. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi ataura neveruzhinji muHarare akatipa nyaya iyi.
Veruzhinji vataura neStudio 7 muHarare vakaita savafaraita frenyika jiji vati danho iri richaita kuti veruzhinji vatambure.
No, mitengo iri kutokwira nokuti panika seniko nezvemaservices angu akutokwira ndaakutopanwa kuti akwidza zviri kuenderana nereti iripo panguva iyoyo. Saka zvinhu zviri kutozokwira west. Iko nezviri kunzi manana chicken inovabvisa maUS dollar nechiji zvavaita zviyazi, but marates avo atokwira atopa musoro, saka hapana zvazvabatsira. Saka dai tangoramba tine US pamwezi munyi zvinhu zvaitomboramba zvaitomboita nani.
Zvataurwa navajiji zvatsinirwa namai Elita Maunganidze, avo vanoti vari kuona veruzhinji vachizoomerwa neupenyu sezvo mari yemaRTGS iri kuramba ichishaya simba zuva nezuva.
Haa, kuzvitambira hatisi kuzvitambira nokuti zvinhu zvakaoma. Kuti tizvitambire tozvitambira sei? Iwo mabhondi achona haasi kutenga, hapana chaunohodha. Kana uchida kuhodha auhodhi, unotoda vanotoda mahusi. Saka zvavari kutoda ikiraisi zvakatotiomera.
Saka munozviona zvese yamhuri yenyu iri pazvo?
Muzhara chaimo chaimo, zvoti iye zvinokuindisa mwana kuchikoro hachakwanisa.
Mumwe anorarama nekutengesa mumigwagwa yemuHarare vadhirobha mwoyo wati dhi vati vacharamba vachitengesa zvinhu zvavo nemari yekunze zvisinei nedanho ratorwa nehurumende iri.
Titengese zvokuti titengese nebhondi zvinonetsa. Manetsera zvinoita ndeyekuti zvinhu zvese zviri zvizhinji zvatinotengesa izvi tinozvitenga kune dzimwe nyika, tinotenga kuSouth Africa. So kuti tizokwanisa futi kuti titi zvinhu izvi tizvitengese nebhondi nebhondi noti hazvonetsa, because tozvihodha neforex. Pachazoitwa sei pakanipani pakaita seipako?
Amai Neriya Mutimbanyoka vanogara mumusha weMbare avo vanotengesera mumigwagwa vati upenyu hwavo hwavenge hwave nani kuburikidza nekushandisa mari yekunze, vakati danho ratorwa nehurumende iri harikoshese varombo.
Zvakaoma zvekuti zvinhu zvese zvitengeswe neRTGS, because wazvitengesa nhasi neRTGS mangwana uri kunoona RTGS iye yakakwira futi.
Mumwe muzvemabhizimusi vakuda kwashedembedza avo vane chitoro chinotengesa mbatya vati hurumende inofanira kuona kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakwanisa kupa vemabhizimusi mari yekunze kuti vagokwanisa kunohodha zvinhu kunze kwenyika, vachiti mabhizimusi mazhinji anogona kudonha sezvo zvinhu zvizhinji zviri kuhodhwa kubva kunze kwenyika.
Kana vati iwo hakusina US dollar, then the financial market has to be vibrant. Kuti ndikaenda ku financial market ndinoenda ne invoice yabva ku South Africa kuti my bank ndoda kutenga zvinhu zvangu ndipe forex. You cannot say kuti you are The financial market has to be vibrant for me to walk into the bank and say, I need $400 million US dollars. Because here are my invoices from my suppliers. Young with the equivalent of what I want to account. It's simple.
Zvichitevera danho ratorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari yekunze munyika, vanochinja mari vabva vakwidzawo mutengo wemari yekunze pamusika mutema. Pataenda pamhepo, vanochinja mari pamikoto vange vave kuchinja zana remadhora ekuAmerica nechiuru nemazana manomwe emaRTGS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dora reku America rinonzi rava kutengwa pamukoto nemari inosvika madora gumi nemana maRTGS pamusika mutema, zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekuti vanhu vave kutarisirwa kushandisa maRTGS chete. Vamwe vanoti zvave kuitika munongedzo wekuti upfumi hwenyika hwananga kumawere. Asi vamwe vanotivo nyaya yeuvori uye mitemo isina kujeka yehurumende ndiyo iri kupa kuti zvinhu zvinetse munyika. Mukuzeya nyaya imamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mumiriri wemutasa Central vari nhengo yeMDC vaTrevor Saruaka uye mumiriri wechipinge South vaEnoch Porusingazi vari nhengo yeZANUPF. Totanga kunzwa kuna vaPorusingazi.
Masanctions aya tagara tiinawo kubva munoziva muna 2001. Even before incident ya 1 August, masanctions tanga tatogara taanawo, you know, through Zidera and so forth.
Todzoka kwamuriwo vaSaruaka, tichitarisa iyo nyaya yezvirango izvi, mungati ndozviri kukonzera here kuti upfumi huende kumawere?
Iyo nyaya ndomunga tagara taitsanangura kuti zvirango zvinotsanangurwa izvo hazviridzo zviri kudzosera nyika inei kumashure. Dambudziko renyika ino ndingariisamo zvinhu zviviri. One, tine mitemo yedu isingarambi yakataura chinhu chimwe, yatinoti inconsistent policies. Zvataurwa nhasi nehurumende nezvanoita mangwana zvinosiyana. Saka zvega izvozvo zvinoita kuti nyange vanoda kuuya nemari dzavo kuti vatibatsire kusimudza nyaya yeupfumi vanodzamara wavhiringika, nekuti hapana munhu anoda kuuya kunoisa mari yake yaasingazivi kuti mangwana mitemo yacho inofuma yakamira zvakadii. Chimwe chechipiri chinenge chiri chihombe hombe inyaya yeuori. Munyika muno munosekererwa uori zvinokatyamadza. Hapana munhu anombotorerwa matano ekuti aita uori. Munoyeuka imimi pakaitwa muna 2017 paitaurwa nyaya yekunzi vanhu vanga vakatenderedza mugabe vanga vaine uori vachabatwa vogoitwa zvavanoitwa. But ndiudze iwewe kuti ndeupi pane vanhu vaisungwa vachinzi ndio vari kuparadza nyika inei ane danho raakambotorerwa? Wese vakunzi havana mhosva, wese havasina mhosva. Saka nyika inei dambudziko redu guru nderekuti uori hauna zvauri kuitwa mukati menyika inei. Vanhu vanokopana mabasa paukama, izvozvo zvimaitonzwa kuti sondo rapera iro vachinamasa ndo vakuwacha webhodhi reAir Zimbabwe kunotungamirira ndege imwe. Zvinhu zvinotoragidza kuti hapana nyatsa kutsvaga vanhu vanokwanisa kubudisa mabasa ekuti nyika ende kumberi, parongotsvagwa mukati meukama, mukati meushamwari.
Vapo Rusingazi, petai zvenyu chirongwa chedu.
Ndinoshamisika vamwe vangu mugare reparamende vachiramba kuti masanction hakuna. Ivo vakamaisa vachitotaura kuti masanction tiri kupa uye tiri kuwedzera muZimbabwe. Ndiudzei kuti upfumi hungakura sei kana tiine macompanies avari kutaura kuti ari kupunzika, iwo macompanies acho iwowo ari pamasanctions. Tiine mabhangi emuno akatemerwa pamasanctions. Mabhangi kana rapo hamasanctions, kutaura kuti bhengi iroreiro harichakwanisi kukwereta mari kana kutransacta mari. Kana zvangodaro kutaura kuti any other businessman anenge achida kutransacta mari dzake nebhangi iroro ari kuzolusa mari iyoyo.
Mumiriri wemutasa central mudare reparamende vari nengo ya MDC vatrevha Saruaka manzwa zvekare kubva kumiriri wechipinge south vainoki porusingazi vanove nengo yezanu pf vaviri ava vange vari parunare muharare. Masangano anoshanda pamwe nokurwira kodzero dzevana ari kusangana muKampala Uganda kumusangano wemazuva maviri wekutsvaga nzira dzokupedza nadzo kushungurudzwa kwevana. Musangano uyu wakarongwa nesangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization uye uri kupindwavo nevamiririri vesangano reUNICEF. Vamasimba kuchera vesangano reZimbabwe Council of Churches vari kumusangano uyu. Ngatiwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa chakakokerwa neWorld Health Organization asi chikuru chekutaurwa nezvacho pamazuva maviri aya ndechekupedza mhirizhonga inosangana nevana munyika dzakasiyana siyana. Ndo zvatanyanya kuvinga kunoku.
Saka imi seZimbabwe inobatwa papi panyaya dzekushungurudzwa kwevana weZimbabwe?
Nhau yekushungurudzwa kwevana tinoziva kuti inhau inoramba irimo muZimbabwe. Pane nyaya yekuti pane vana vanoroorwa vachiri vadiki. Pane nyaya yekurohwa kwevana kuchikoro yatsviriridza chero muparamende chaimo chaimo. Pozoitawo imwe mhirizhonga inosangana nevana kungava kudzimba dzavanogara kana kumakereke kwavanenge vachienda. Saka nyaya iri kuno ndeyekuti kuonesana kuti tingaita sei, tingatsvaka mazano api anoita kuti vana vasashungurudzike kana kuti mhirizhonga inosangana nevana inge ichipedzwa. Takatarisa nyaya dzemutemo, takatarisawo nyaya dzetsika namagariro avanhu kuti tingashandisa dzimwe nzira dzipi dzisiri dzekuitira vana mhirizhonga kana dzisiri dzekushungurudza vana mukuvatsiura.
Ndedzipi dzimwe nyika dzamuri kupinda nadzo musangano uyu?
Nyika dzakati wandei ndasangana nevanhu vekuUganda, kune vanhu vekuKenya, kune vanhu vekuNgirande, kune vanhu vekuAmerica, ndambosanganawo nevanhu vekuSouth Africa, vanhu vekuNigeria. Nyika idzi dzinokwana 18.
Ndiani ari kumirirawo hurumende kana mamwe masangano ekuZimbabwe kunze kwenyuimi?
Pari zvino hurumende haina ari kuimiririra muchirongwa ichi. Asi tsungu dzedu dzanziri dzekuti tinotora zvatakurukura tovapawo kuti tinzwe kuti vari kuona sei nyaya idzi uye kuti tingaita sei kuti tifambire mberi, kuti iyo hurumende inge iri pamberi pazvo. Nekuti taona nhasi gurukota rezvevana kuno kuUganda vachitaura zvaari kuita nehurumende yavo. Saka zvakakosha kuti hurumende inge iriwo bandiko renyaya idzi dzekupedzwa kwemhirizhonga kana kushungurudzwa kwevana.
Saka munoona here hurumende ichigamuchira zvamunenge mabva nazvo kumusangano uyu ichizozvishandisa?
Ndinoona kuti hurumende inokwanisa kuzvigamuchira. Takatarisa kuti inewo zvirongwa zvakati wandei zvairi kuitawo zvine chekuita nevana, uye panewo vamwe vavanombotyidzana navo vanofanana nana UNICEF variko futi kuno vanokwanisa kunge vachitaura navo vachionesana zvikuru sei nenyaya idzodzo dzehumbo kana kuti statistical information muongororo dzavo dzavanenge vachiita.
Vamasimba kuchera vesangano reZimbabwe Council of Churches vari parunare kuKampala kuUganda naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mapepa nao anhasi. MuDaily News mune nyaya yekuti hurumende yakashandisa mari inoita mamirioni makumi maviri emadhora kutengera nhengo dzeparamende motikari itsva dzinokosha zviuru makumi matanhatu imwe chete. MuNewsday America inoudza hurumende yeZimbabwe kuti irege kuchungurudza vashandi uye kuti irege kupindira mumasangano anomirira vashandi. Chikamu chino chinopa watereri we Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mufungwa dzavo.
Mangwana nyaganaka Studio 7 anamukoma jonga kane miri vanamukoma tanunuka wande ipleireo audio yangu ishi vanhu vakuda kubatwa kumesho nekutorerwa mari dzavo dzinoshanda dzisingafumi dzakapera nedanho ratorwa namunangarwa namutuli ncuve izvi mari dzavo varikuda kutorerwa mari dzese dzavainadzo mudzimba dzavo vachipuhwa marara mabhonda chinonzi kwanzi US harichashandi muno nemhaka yei ende kuti US harichashandi muno hazvina zvazobetsera kuti kwai mhukusa kuti mitengo isakwira kana kuti zvisaita sei zvakangofanana zvinongoramba zvakadaro nemhaka yekuti zvagara mabhondi marara haisi mari bepa hazvi zvautoi zvaitwa nehurumende zvaakurwadza manje zvaakurwadza kunyange vabereki vedu nemhaka yekuti vanotozviziva kuti maus ari muvanhu vangada chitokungoti bhondi riparara ende hapatorina mari bhondi hachizi chunu vari kuda kutora mari dzemachembere edu nevamadzikoma edu dzavakaisa pasi pavo mapino kuti dzinde kumabhengi varegeri kunyange kumabhengi kwacho hati dzidii zvoti hadzidiwi mari hadzidiwi nemhaka yekuti vanhu vanohodhepi vanotengesa vanohodha kunana South Africa kuna nani saka foreign currency obviously ndo rinenge richingototenga vasada kubira vanhu ndouori hwacho hwo hwanototava vautotanga iwana munangarwa hwototangira kwavari ko kuda kutorera vanhu mari dzavo achiapa mapepa
makadiwa shamarira westudio seven ndonzi Godfrey Makwaza ndiri kuno kuresoto indinoti kuzimbabwe zvamukutoita zvakatoipa wana munangarwa imi munosiya vanhu vachitambura vanhu vachishupika izvozvi nhasi makuti hanzi madhora achashandi kuva nemadhora choita sei na allright saka imimi muti madhora achashandi ada kushandipi ko madhora acho hawanawo acho achamaisipi muda kumachinja reti yacho muri kuizva tiri pamari muda kuvapa mari isina basa zvinhu zvemaartgs izvi zvamakanaunza izvi zvemaartgs hazvina musoro kana brain izvozvo inomuchita zvinhu zvakadhakwa imimi zvadaro ana munangagwa imimi madhola ngashande munyika everything zvese zvekuamerica ngazvishande toona zvinhu zvakamira se dai mutoti madhora akushanda maranzi mapula everything zvakushanda zvimwe nyika ingatodzoka pakare paikuranzi takushandisa zvemaartgs zvii zvinonzi artgs kana mwana mumwana wangu kumuzoti shandi kana mwana wangu kumuzoti itoti artgs akatota zvinyadzi zvipane vanhu ndikatonyara sadaro
vakadii vashamarare vestudio 7 ini ndinoitwa Tawanda Dzimiri ndinobva kumount darwen iko zvino ndinogara hangu ndiri mudurban tichiitawo mabasa emaoko ndiri mudurban but ndinoda kutaura panyaya iri kunyika kwedu yezimbabwe panyaya yekuchinja mari kuti tiende kuti tange kushandisa maartgs nemabhondi ini hangu semaonero angu ndinoona kuti nyaya iyi haiite chikonzero nei nekuda kwokuti zvinhu zvese hakuna zvinhu zviri kugadzirwa mukati menyika yekwedu takatarisa mafuta shuga zvakawanda wanda zvacho zviri kubva kuno kusouth africa vanhu vachienda nazvo kuzimbabwe kunotengesa then vasvika ikoko vari kuzoitawo kuti vatengese zvinoita kuti zvivapewo profit kana zvadaro ivo vacho kana vati havachada foreign currency imo munyika medu musina maindastiri ari kunyatsorana chaizvo chaizvo tozifambisa sei plus mari yacho kumabhengi kwacho vanhu vakaenda kumabhengi havasi kupiwa forex yacho vanenge vachida saka vanozozvifambisa sei
kwazuwai mhuri yezimbabwe ndedhwa inosini mauramba ndinofarawo nekupinda muchirongwawo chestudio 7 live talk ndichikutendai vakaita kuti tibatane pamhepo kudai tiri muno hedu muchoni tatamburwa nekushupika muno mujoni dai nyika wedu yanakavo taendawo kumusha kwedu uvo vedu wedu
maswera sevestudio 7 ministra ndinoitwa Albert Moyo ndinobva kugokwe kavioni asi kunonziri kucape town kustrand panyaya yemaartgs yekuti maranzi pula us yobhaniwa hei zvinhu zvinonetsa kugamuchirika asi ndanzwa vachiitikwa chutiremota robhariwa nemaus anenge achibvei maus acho Isine tini mara TGS, tumawane epi kubadila juki. Wazadaro aruma, wazadaro. Kana watata utonga, wangu bawa kupinde wangu. Kune zwa vite, zwa kusi ya zubita, wata sesu, sesu anana ya jesu. Zwa kumbura zwa anu ite, latenda wangu.
Maaniru waka naka chukuchirongba che Studio 7. Icho kwa dereza tukungu, wane social media, zoguti Zim dolara wa koko Zimbabwe hero. Zinoti shunguru za tiri muno joni kuti chokwa adere kana kuti kungo ziki sira ekonomi yedu ya mu Zimbabwe. Zinoti shunguru za nukuti rwadza ziru kuitika mu Zimbabwe.
Vanga vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana sokunzwa kwamaita vanga vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti musatuka vamwe uye tinokumbirawo kuti musangomhura chete, musangoshora chete, mutiudzawo zvamunofunga kuti zvingaitwa kuti zvinhu zvitwasanuke. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaAsminu Tsige avo vanofungirwa kuti ndivo vaive mutungamiriri wechikwata chemauto chaida kupindigura hurumende mudunhu reAmhara kumaodzanyemba kweEthiopia vanonzi vapfurwa vakafa. Vanoona nezveutano vemuAmerica vakumbira vaimbo vemutambi webasketball ane mukurumbira vaDikembe Mutombo kuti abatsire mukurwisa chirwere cheEbola kunyika yake yechizvarwa yeDR Congo. Mutombo akaita mavideo nekutaura mumaredio achikurudzira vagari munzvimbo dzine chirwere ichi kuti vazvichengete uye kuti vatsvage rubatsiro. Kubva muna Nyamavhuvhu gore rapera, Ebola muDR Congo yauraya vanhu vanoita chiuru nemazana mashanu, vamwe zviuru zviviri nemazana maviri vachirwara nacho pari zvino. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapurisa muWashington DC ari kushora zvikuru pasocial media mushure mokupfuura nemagetsi kana kuti teza chimwe chizvarwa cheZimbabwe tapiwa musonza uyo anonzi akange achirwa nekubatsira vana vechidiki vakange vari kusabatwa zvakanaka nemapurisa. Amai vatapiwa, amai Patience Musonza, vaudza Studio 7 kuti vakaona zvichiitika vanoti tapiwa akange achiedza kubatsira asi mamwe mapurisa akange asipo pakatanga nyaya iyi akasvika vakamudonedzera pasi ndokuzomubata nemagetsi vakaenda naye. Umwe wakaona zvichiitika akatora vhidhiyo akaendesa kusangano rinorwira kuchengetedzwa nekubatwa zvakanaka nemapurisa kwevatema reBlack Lives Matter rikabva raisa vhidhiyo iyi pasocial media ikashatirisa vanhu vazhinji. Mapurisa akazosunungura tapiwa pasina mhosva yavamupomera. Tabata mai Musonza kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Zvakaitika nezvekuti mwana akaenda muDC, isu togara kuMaryland. Aenda muDC achiti aida kumbofamba-famba zvake. Saka kuma 5-5 anga kuti akudzoka kuti akwire train, ndopaakaona pane bongozozo mutrain, muunderground train, train yepasi. Ndokutanga kuti kuna vana vanga vane mazera anoita 30 here vachitimetsana nemapurisa. Iye akati mabati wanga achitwa vana vachona anga asina kunaka vachisungwa vana vadiki. Akati iye nematauro anoita akati aitaura nemapurisa achiti madiki vagarisa pasi munyatsotaura navo zvakanaka, vana havadiki havanyatsonzwisisa zvemutemo. Zviri kunzi panga patoiswa runhare kare kumapurisa chaiko headquarters kuti paitika bongozozo muunderground training. Saka pavakauya ava mapurisa vanga vafonerwa vakauya vane huturu hwakanyanyisa. vasina kana kuti vambonzwa kuti zvakachitaurirwa nevanhu vasara vari pasimuz ndo pavakanguya vanhu uturu vakati iwewe nyaya iyi haisi yako uri kupindira munyaya yausingazive ichi ndokungoita zvenharo zvinowanikwa zvichiitwa muamerica kuvanhu vechitema ndokutotora inonzi tiza iyi chinhu chinoendesa magetsi mumwiri mwemunhu choita chokushoka unobva wanzwa ichiita kunge warohwa nemheni.
Saka iko zvino akadii mukomana?
Social media ine simba ndo yazi kuti vanhu vakati atisikumboona mwana uyu achiita nhara achikahadzikana nemapurisa kosei vari kumubata nekuseri kweruoko kudaro vachimufurufisha. Saka iye ari nani zvakabati akazunguzwa ari kusungurikidzana zvikuru. Saka ndinoda kutenda mukadzi akarekodha izvozvo.
Akaita nguva yakadini musingazive kuti ari kupi?
Inini ndakabva kubasa Saturday Sunday morning, ndabva kubasa usiku ndarara ikoko ndikadzoka kuseni kada vamwe sevakomana vechidiki pane kwaambofamba famba zvake pandakazotigare gare ndikati kune brother yacho ko mukomana ari kupi akati mheno mama handisi kutomboziwawo. Ndo kuzotanga kuenda mumapurisa Washington DC kwakaitikira nyaya yacho ndokwatakavhunzwa mapurisa vakati tombotanga kusvaga muhosipitari tikasvaga muhosipitari samuchaya tosvaga mumochari.
Saka iko zvino izvi mapurisa achine nyaya naye here?
Mapurisa vasisina nyaya yakatongozodhropwa nyaya yacho hapana nyaya nekuti vakasanza excessive force neumbowo vangasvarwa nevanhu vanga varipo kuti hapana chaakaita.
Saka iko zvino muri kudzwa sei pamusoro penyaya iyi?
Ndichimunzwa kupindwa nechando kuti zvinhu zvakadaiwo unonzwa zvichitaurwa kune vana vamwana kuti pazoitika inonzi police brutality nechirungu kunoku kana wazoitirwa mwana wako ndopaunoziva zvehongu kana uri une mwana wechikomana wechitema muno chirungu vanoti is an endangered species imhuka inovhimwa. Problema ndinoona munomu ndekuti mapurisa nevanhu havana relationship hakuna trust between the police necommunity.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Pari zvino takutomboti tiambozorora tozonzwa kumagweta pane gweta rekuti batsira kuti izvi zvinozofamba sei kubva ipapo.
My Patience Musonza vari parunare kuMaryland muno muAmerica neStudio 7. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari yekunze munyika. Sangano reWorld Health Organization raronga musangano wemazuva maviri muKampala, Uganda, wekutsvaga nzira dzokupedza nadzo kushungurudzwa kwevana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Zvichiti mosara zvakanaka.
Soko hizi kati senda